Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tichitefe nyura tirimu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Si sagaza sise Washington DC.
Manero akanaka muri yeZimbabwe tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu mbudzi 16 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Ndakangoona moto uchibva mberi kuna drive uchiuya mukati mubhazi. Moto wakamira uchimanya zvokuti haunomboita kana 30 seconds usati waputira bhazi rose.
Vanhu makumi mana nevaviri vakafa munjodzi yemumugwagwa pedyo neNew West Nicholson kuGwanda mushure mekunge bhazi rekwaBrooklyn Express rabatira moto.
Zvinoratidza kuti vamunangagwa vanoshira kuramba vachidyidzana nenyika dzese dzemuAfrica nevamutungamiriri wemuAfrica.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa voenda kuEthiopia kumusangano wevatungamiri venyika dzemuAfrica wekuedza kuzvirumura kubva kune nyika dzakabudirira dzinopa rubatsiro. Zimbabwe Warriors yotamba neLiberia musi wesvondo mumutambo weAfrican Nations Cup. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri kubva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa anoti vanhu makumi mana nevaviri vakafa, vamwe makumi maviri nevana vakakuvara mutsaona yebhazi rekwaBrooklyn neZuro usiku kuWest Nicholson kuGwanda mumugwagwa unoenda kuBaitbridge. Kunyangwe hazvo mapurisa ari kuti pane vanhu makumi mana nevaviri vakashaya mutsaona iyi, mukuru wekambani yeBrooklyn Express vaNcobile Ndlovu vanoti vanhu vakafa vanosvika makumi matatu nemumwe. Vanotiwo bhazi iri raienda kuMessina kuSouth Africa. Tsaona iyi yakaitika nenguva dza11 manheru. VaNdlovu vanoti vanofungidzira kuti pane munhu akapinda negaba rakanga riine gasi mubhazi. Vanoti muchikairi webhazi paakanzwa kunhuhwa kwegasi iri akabatidza mwenje, gasi iri richibva rangoputika. Asi vamwe vakararama mutsaona iyi vanoti havazivi kuti chii chakaitika kunze kwekuzongonzwa kuputika nekuzoona moto uchibvira mubhazi. Mumwe wevaive mubhazi iri ndiamai Nyaradzai Chivi vanobva kuMberengwa, avo vanoti vakapona nepaburi retsono mushure mekukwanisa kubuda nepawindo. Vanoti vakatsva rutivi rwerudyi.
Ndakangoona moto uchibva mberi kuna drive uchiuya mukati mubhazi. Moto wakamira uchimanya zvokuti haunomboita kana 30 seconds usati waputira bhazi rose. Ndo zvinhu zvandakaonavo, vamwe ndikadobudawo napawindo, vamwe vakadosara, vanhu vakawanda vakadotsvira mubhazi. Panotaso kuti pakadhuvuka chinhu chakakonzera moto.
VaElasto Matipedza vanobva kuzvishavane vanoti vakanzwa munhuwi usina kujairika mubhazi. Vakakumbira kuti mutyairi amise bhazi vaone kuti chii chainhuhwa, asi havana kuzowana nguva yekuita izvi nekuti moto wakabatira bhazi risati ramira.
Ndobva tatanga kuva kumunhuhwi wakangoitika mubhazi, saka pamberi kwedu kwakatanga kune truki revako. Vanhu vakangoti ano pamwe itraki rikatiri overtake, saka tiri overtake pana pamora zvinochiya zviri kungoramba zviri zvichikontinya. Saka ava vanhu vakatoti ano madei kuti muchipaka timboona kuti chii chadi chaitika. Saka the moment yavaitsika mabreki vachitotiwo vari kupaka bhazi redu zvakanaka, ndo pakabva moto watongoti pfuka wani zvokuti kundomira kwakandiita bhazi. Bhazi rakatomira moto wazara mubhazi rose.
Mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba vanoti vanosiririswa zvikuru netsaona iyi uye mapurisa achaita zvese zvavanogona kuferefeta chakakonzera moto uyu.
Isu Zimbabwe Republic Police tinoshungurudzika zvikuru netsaona iyi yakaitika yakashaika vanhu vanokwana 42 26 vachibva vakuvara. Tsaona iyi yakaitika musi wa 15 November kuma 2300 hours along Blawai Bait Bridge Road pa 181 kilometer peg ne West Nicholson Business Center. Mazita evakashaikira mutsaona iyi hatisati tanawo, uyezve tinoda kuti hama dzavo dzese dzinge dzazivi. Asi tinoda kukumbirisa kuvanhu vese vanotyaira wedza mabhazi, mota kana chii, kuti vasatakure maflammable materials kana kuti maexplosives kana fuel dizero kana petrol kana vachityaira mumabhazi. Zvine njodzi dzakaita.
Mukuru wesangano reCross Border Traders Association vaDennis Juru vanoti vanoshungurudzwa zvikuru netsaona iyi.
Tinorombo nechidzidzo ichocho, asi tinochema zvikuru nekambani yebhazi raita njodzi. Hongu pane zvaitika hazvo zvingave zviri zviri kunzi pane gasinda rakutika, asi iro pachezvaro bhazi rachona. Takatombotaura nevaridzi varo pamusoro pebhazi iroro kuti bhazi iroro ranga rakaongorora zvakanyanya, zvekuti chero iye sinda iyoyo pamwenekatekepanupanupisaaaeri bhazi iroro rinogona kunge raarisopisa rese zvaro, ibhazi rakanyenama zvakanyanya.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatumira mashoko enyaradzo kune vakaparara mutsaona iyi. Sangano reRed Cross rinotiwo riri kuita zvose zvarinogona kubatsira vakakuvara mutsaona iyi. Svondo rakapera imwe tsaona yemabhazi akabonderana pedyo nekwaRosape yakauraya vanhu makumi mashanu. Nyaya yetsaona dziri kuuraya vanhu vakawanda yave kutemesa vanhu vazhinji musoro, sezvo vamwe vari kurasikirwa neupenyu, vamwe vachiremara kweupenyu hwose. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndine Evans Zininga. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasimuka munyika nhasi vakananga kuAddis Ababa kuEthiopia kumusangano weAfrican Union wechigumi nemumwe. Musangano uyu uri kutarisirwa kuitwa mukupera kwesvondo rino. Musangano uyu unonzi wakanangana nekutsvaga nzira dzekuti Afrika izvirumure kubva mukurarama nerubatsiro rwenyika dzekumawirira. Mutungamiri weRwanda varivo zvakare sachigaro veAfrica Union vaPaul Kagame vanoti vari kutarisirawo kuzivisa musangano uyu zvavakawana kubva mutsvakurudzo yavakaita kwemakore maviri yekuti nyika dzemuAfrica dzingazvimiririra sei pamwe nekuchengetedza mari. Vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reLeaders for Africa Network vaRichard Runyararo Mahomva vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti zvakakoshera nyika kuti mutungamiri wenyika vapinde misangano yakadai, sezvo zvichiita kuti izwi reZimbabwe rinzwikwewo nedzimwe nyika.
Sekutanga, zvinoratidza kuti vaMnangagwa vanoshira kuramba vachidyidzana nenyika dzese dzemuAfrica nevamutungamiri wemuAfrica. Zvakare zvinotiratidza kuti Zimbabwe ichiri kutedzera kugarisana nenyika dzimwe dzemuAfrica zvakanaka. Asi chikuru tachinozoona ipapo ndechekuti zvendo dzakadai dzemhando iyi dzakafanira kuti dziite kuti izvi redu rinzvike mune zvisungo dzatinoita nedzimwe nyika. Zvakare zvichiita kuti Zimbabwe iwane mikana yemune zvemabhizimusi nekudyidzana nedzimwe nyika muAfrica nenzira inounza pfunditso.
Ko, musangano uyu watinonzwa kuti wakanangana nekuti vabude nezvisungo zvekuti Africa inge ichizvimirira isinganyanyotarisira kubva kune vanopa rubatsiro, mungaona zviri zvinhu zvinobudirira here izvi tichiona mamiriro akaita zvinhu muAfrica?
Dambudziko nderekuti nyika dzakawanda muAfrica dzinotaura kuti dzinoda rusununguko kubva kune awa imbotitonga kare. Asi dambudziko riripo nderekuti nyika dzemuAfrica hadzisati dzawana kuzvitonga kuzere panhau yekuti nhau yezvepfuma yemuAfrica tichingoiona kuti ichingori nevapambe pfumi nezvimwe zvaangodaro. Asi chinhu chatinotarisira kuti chinhu chakanaka kana nyika dzemuAfrica dzichisimukira kuti dzibetserane zvisingatswa gerubetsero redzimwe nyika. Nekuti kazhinji kana muchibetserwa nedzimwe nyika, idzodzo nyika dzinobetsera dzinenge dzichida kugadzirisa politics dzavo kuti vangwari pamusoro pevanhu vemuAfrica.
Vanhu vanga vachimbochema chemawo munyika kuti mamiriro akaita zvino mupfumi wenyika dai vanga vatumira kana gurukota.
Zvemakurukota tinozvinzwa kuti zvinogona kuitika, but pane atinoti zvoni isusu protocol kana uchienda kumisangano yakafanana neku-AU neku-United Nations kuti misangano panodiwa vatungamiri venyika kuti vave variwo vanenge vari ikoko.
Muongorori wezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reLeaders for Africa Network vaRichard Runyararo Mahomba vanga vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Vamwe vemasangano akazvimiririra vari kunyunyuta kuti hurumende itsva iyo yave negore ichitonga iri kuramba ichimbunyikidza kodzero dzevanhu pamwe nekuvhara mikana yekushanda nemasangano avo, mapato ezvematongerwo enyika anopikisa nevatori venhau. Gandri Maramba anoti panyaya inotevera.
Mukuru webasa musangano weRedzim Rights vaOK Machisa vanoti hurumende iripo yatadza kugadzirisa kuti vanoona zvakasiyana nayo vashande zvakanaka pasina kumbunyikidzwa.
Saka kana mukanzwa vanhu vachiti matoshandira muri kuramba muchikuita mudiki 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 kuchirungu vachiti shrinking handiti vanenge vachitaura chokwadi, nokuti zvatakuona zviri kuitika nezvamboitiwa nguva yamugabe zvinenge zvaakuda kutotiwedzerei kudarika nguva yanga vamugabe pavanga varipo. But hatingaregi kutaura kuti pave negovernment nyowani. Ngativei negovernment nyowani ine maitiro manyowani inoremekedza kodzero dzevanhu inotaurawo nesu.
Vachitaurawo pamusangano mumwe chetewo, Reverend Hussein Svanda veZimbabwe Christian Alliance vanoti kumbunyikidzwa kwakodzero dzemasangano akazvimirira pamwe nevatori venhavu kwatowedzera.
Kozikana uchitarisa you see kuti for instance mademonstration ZCTU yakaita demonstration vakasungwa vese. So isisu we see those as indications kuti operational space is still shrinking. And also if you remember kuti my shootings that happened in Harare, those things are instill a fear in people. So zvinoita difficult kana uchimobilize vanhu and trying to talk to them.
Masangano anorwira kodzero dzevatori venhau vanoti kushungurudzwa kwevatori venhau munyika kwakakwira apo mutungamiri wenyika vachipinda panyanga vakavimbisa kutungamirira kwejekerere. Mukuru webasa muMedia Institute of Southern Africa muZimbabwe kana kuti MISA vakatabani mwoyo vanoti huwandu hwevatori venhau vari kushungurudzwa nemapurisa pamwe nemauto vari pabasa huri kuvarwadza.
Kushungurudzwa kwevatapi venhau dzakwira zvikurusa zvinova zvinotishungurudza isu sevanoongorora mufambiswo unoitwa basa nevatapi venhau.
Vemasangano aya vanoti mitemo inodzvinyira yakaita seposa neaipa ichiri kushandiswa nehurumende yavamunangagwa kumbunyikidzira kodzero dzevatori venhau nevemasangano akazvimirira munyika. Vemasangano aya vati vanoda kukoka mutungamiri wenyika kuti vagare naye pasi vakurukure nezvenyaya iyi. Visangano reSafeCas Connection rine muzinda waro mudhorobha reJohannesburg muSouth Africa rinoita tsvakurudzo dzenyika dzinoita utongi hwejekerere vanoti Zimbabwe iri muboka redzimwe nyika dzinodzvinyirira masangano akazvimiriririra. Muzvare Teudha Mawarire vanoona nezvekufambisa kwebasa kumusangano reSafeCas vanoti kunyange hurumende itsva isina kusunungura nyika kuti iite basa kumasangano akazvimirira oga ine zvimwe zvakanaka zvairi kuita.
Zvakaipa zviripo asi zvakanaka zvinenge zviripo. Saka ndatichiti kudzvinyirira tinoreva kuti mitemo yakaipa ichiripo inogona kushandiswa kudzvinyirira vemapoka akazvimirira. Saka Zimbabwe inenge ichiwanikwa iri mu yakafanana nenyika dzakaita seAngola, seSwaziland dzisingafariri mapato iwayo akazvimiririra. Zviripowo zvakanakawo sekuti iye zvino vanhu vakwanisa kutaura vakasununguka nezvimwe zvinowanikwawo. Asi panyaya yekutarisa izvozvo kumapako kusununguka kwawo nekukwanisa kwawo kuita zvavanenge vachida vakasununguka tetichiti pachine udzvanyiri, ndosaka ichiwanikwa muboka iroro renyika dzakadaro idzodzo.
kunyange tatadza kutaura negurukota rezvekufambisa kwemashoko amai Monica Mutsangwa nhasi sezvo vari murwendo kuenda kubhinga kubasa. Masvondo apfuura vakambovimbisa kuti hurumende itsva iri mubishi rekugadzirisa kuti vatori venhau pamwe nevamwe masangano ashande zvakasungunuka.
Vanofambisa mashoko ndivo vanopa information, yatingati information kuvanhu vedu. Zvakakodzera kuti tifambe tese sehurumende nevanofambisa mashoko. Nekuti patinofambisa mashoko ndo panoita kuti vanhu vanzwisise kuti nyika yavo iri kuenda kupi, yakanangana nekupi. Isu hurumende iripo itsva iyi yeSecond Republic yakanangana nekutaura nevanhu, nokuti vanoshandira vanhu. Naizvozvo vanoda kuti vanhu tinzwisise kuti vanhu zvavanoda zvii.
Asi masangano aya vanoti muromo hauzarirwe nerwizi sezvo hurumende ichingovimbisa asi pasina chinozobuda. Ndakamirira Studio 7 kwaBulawayo, ndini Gandri Maramba.
Gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsangwa nevamwe vakuru mubazi ravo vari kubhinga uko vari kuda kuedza kuvhura masaisai ekuti vanhu vakwanise kutepfenyura. Mutori wedu wenhau Blessing Zulu aita hurukuro nemunyori mukuru mubazi iri vaNick Mangwana.
Kuna maareas okunana bhinga vanobata maradio namatv kubva kuZambia nedzimwe nzvimbo vasingabate matv namaradio emunomo. Saka tiri kunokomishina matransmitters nokunotaura namadzimambo navamwe vese kuti tione kuti chii chimwe chatingavabatsira nacho. Saka patukenda ipapo tukenda netransmedia vanogadzira matransmitter, tukenda newe BAZ, Broadcasting Authority of Zimbabwe, vanova vanolicensa mafrequency. Tiri kutarisira kuti masvondo namakore anotinguva chinguva chinotevera tichange tichitanga macommunity radios. Saka kana bhinga is one of the areas yatiri kukonzidza kuti kana tikatanga one of our community radios ikoko zvinofamba sei. Saka tiri kuenda inini ndinge ndiripo, minista vamai Mutsangwa anenge varipo, ZBC inenge iripo, Broadcasting Authority of Zimbabwe inenge iripo, Transmedia inenge iripo and so on. Tina mamwe maradio edu of tatichanofamba dzimambo ikokoko. Takakoka chairman wekomiti yedu yemedia vanobva kudivi rinopikisa vaPrince Sivanda, Prince Dweko Sivanda. I believe kuti vachange variko nedzimwe nguva. Tiri kuita izvi sehurumende, hazvisi kuitwa zvepolitics kana zvepati. Ihurumende iri kudeliver maproject to its people. Ndo zvatinge tichaita. Tabva koko tichaenda kuchaita bhinga, chaita kama TV. Tozobvako todarika nekumatransmitter sedu ari kukenma kunana Lupane, tozosvika Burwayo. Saka tingangoti tikutowa Matabeleland North nekuti tichange tibata neVictoria Falls ipapo neWange.
Saka munenge muchipa vanhu vemunharaunda iyi mukana wekuti vatange maradio station avai?
Hatisi kuti tiri kuti vatange maradio stations avo nokuti at the moment hatisati tava seminista hatisati tanyatsofunga kuti chatinoti community chii. But nyaya yekuti people vakaita sekubhinda kuti matonga, can we consider them a community? Yes, but is that the definition yatingashandisa kana tava kuchi license ama community? Hatizivi. Asi tichaenda kunoteerera matauriro avo namafungiro avanenge vachiitawo kuti isusu tiri kufunga kuti zvinhu zvikadai zvikadai zvikadai, nokuti munew dispensation tinoti tinoteerera zvinotaura vanhu.
Munyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7.
Tinotenda nekutitsigira kwenyu murukuro yepamutoko center. Tigotendawo zvekare vechechechewoye kwatakatanga tiri svondo rapfuura. Iko zvino totarisa mberi kwatave kuenda. Nemusi wechitatu, musi wa21 mbudzi 2018, veMedia Center vakabatana neVoice of America Studio 7 tichange tichikupakurirai hurukuro pamusoro pemamirira akaita zvinhu munyika. Veruzhinji vachichema nekukwira kuri kuita mitengo, kushayikwa kwemari, kushomeka kwemafuta edzimota panguva apo hurumende yava Emmerson Mnangagwa yasvitsa mazuva zana vari panyanga mushure mesarudzo yemuna chikunguru gore rino. Sangana inesu nemusi wechitatu 21 mbudzi 2018 pa Crown Plaza Hotel muHarare kubva na 6:30 kusvika na 8:30 manheru. Hurukuro iyi tichaitepfenyurawo zvekare ichiitika ipapo padande mutandere paFacebook pamapeji edu anoti VOA Shona, VOA Ndebele ne VOA Studio 7. Musapfuurwa nemukana uyu wekutaura zvamakatarisana nazvo vagari vemuHarare.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gwaro raburitswa neEuropean Union rinoti zvuru nezvuru zvevanhu zvinofa zvisina shumo muAfrica nekuda kwemishonga isiri yechokwadi kana mimwe nenge yakafanana neinofanira kurapa zvirwere. Vanhu vangangosvike gumi vaurayiwa, vamwe zviuru makumi masere vachibviswa pamisha yavo iri mumatunhu akadzikira mushure mekunge dutumupengo Cyclone Gaja rarova dunhu riri kumahombekombe kwekuchamhembe kweIndia. Vamwe veruzhinji kwamutoko mudunhu remashonaland East vari kushora hurumende yakapinda panyanga zvichitevera kubviswa pachigaro kwevaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pachigaro nemauto muna mbudzi gore rakapera vachiti vave kutotambura zvakanyanya pasi pehurumende iyi. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wainge wakarongwa neStudio 7 neMedia Center uchitsigirwa nemuzinda weAmerica muZimbabwe nezuro, vazhinji munzvimbo iyi vakati vakafara chose pakaenda vaMugabe, asi pari zvino hapana shanduko yavati vaona. Vamwe vakaita savaKingston Gururu vakati zvinhu zviri kutoramba zvichioma.
Nyaya yenyu dispensation takatarisa mamiri akaita zvinhu kwatiri hazvina chiedza, ndokuti daende yenyu dispensation yekuti tinotaura tiri pamwe chete sevana venyika tichinzwanana kuti aiwa apa dai zvinhu zvati zvamira zvakadai. Zvino tikatarisa nyaya iripo munew dispensation, zvisu tongo dedu new dispensation haisati yanochiedza. Maonero endiri kuzviita inini ndiri kutoona kunge kutambura kuchatonyanyisisa.
Vangururu vanoti zvakakosha kuti hurumende yava Emerson Munangagwa iite zvido zvevanhu kwete kuramba ichiita zvaiita hurumende yava Mugabe. Vanoona sekuti nguva yareba hurumende itsva isati yatanga kuvandudza zvinhu. Vaita Izenda ndemumwewo akapinda musangano wane zuro anoona sekuti hapana musiyano pakati pehurumende yava Munangagwa neyava Mugabe.
Kutaura chokwadi hama dzangu, hakuna chinhu chinonzi new dispensation. Ito imbuka isingatozive kuti ine makumbo mangani, sekuti mukatarisa kuti kana takufunga kutoenda chinonzi network, and then mukatarisa muchaona kuti iko tiri vanhu vaya vari kuramba upenyu hwekunge tisiri muZimbabwe.
Vamapango Mapengo avo vanogara muward 20 vanoti maitiro ehurumende anoratidza kuti ine mari asi haina hanya nekusimudzira magariro evanhu.
Mararamiro atiri kuita muno Zimbabwe hatisi kurarama zvakaita sei zvakanaka. Please, new government yava Emerson Mnangagwa, onai zvaangaita because people are suffering.
Amai Shalin Makomo vakati hurumende yava Mnangagwa yakaunza rusununguko vachiti pari zvino vave kukwanisa kuita zvinhu zvavange vasingaite panguva yava Mugabe.
Seo nharaunde kwa mutoko tokufara kwazvo new dispensation because yakatiitira zvakanaka. Kwausingataurike bakuno kwakwakatonyangaridza kuti dotara zvakaipa pamusoro papuresidendi zvausingaitike baizvozvo. Iko zvotangotaura zvatoda kuona kuti bato ripi kana kuti bato ripi. Dai pamaelections apa vanhu vakatotemana vakatogurana makumbo izvozvo, vamwe vakatoitwa mashort silver. New dispensation yakatiitira zvakanaka, pane zvakadodaruva zvakaitika.
Mumwe womugare akapinda musangano uyo akatenda mauto navamunangagwa nezvavakaita zvekubvisa vamugabe pachigaro uye akati vana veZimbabwe vanofanira kudzidza kubva pane zvakaitika muna mbudzi gore rapfuura.
Munangagwa zvaanokwanisa kuita ndechekupratidza munagave kuti nyika haisi yako. Mugabe aitoti anoda chigaro changu. Mugabe aitoona kunge nyika inoive yake. Izvo zvechokwadi tosvane taitoona kunge nyika inoive yamugabe. Vati Munangagwa akakwanisa kutiratidza kuti kana ungori muZimbabwe une mvumo yekuramba zvinenge zvichidiwa neeven munhu ari pamusorosoro yeye zvakwa uri iwewe kuti une kareji here yekugona kuramba.
Vamunangagwa avo vainge vadzingwa basa semuhwavatevedzeri vemutungamiri wenyika ndivo vakazodomwa semutungamiri wenyika zvichitevera kuenda kwavamugabe. Vamunangagwa vakazokunda zvakare musarudzo dzemutungamiri wenyika dzegore rino idzo dzinonzi neMDC Alliance dzakabirwa zvine mutsindo. Ndakamirira Studio 7 kwaMutoko, ndini Godwin Mangudla.
Mutoko woye, tinotenda nekutitsigira kwenyu murukuro yepaMutoko Center. Tigotendawo zvekare vechecheche woye kwatakatanga tiri svondo rapfuura. Iko zvino totarisa mberi kwatave kuenda. Nemusi wechitatu, musi wa21 mbudzi 2018, veMedia Center vakabatana neVoice of America Studio 7 tichange tichikupakurirai hurukuro pamusoro pemamirira akaita zvino munyika. Veruzhinji vachichema nekukwira kuri kuita mitengo, kushayikwa kwemari, kushomeka kwemafuta edzimota panguva apo hurumende yava Emmerson Mnangagwa yasvitsa mazuva zana vari panyanga mushure mesarudzo yemuna chikunguru gore rino. Sanganai nesu nemusi wechitatu 21 mbudzi 2018 paCrown Plaza Hotel muHarare kubva na 6:30 kusvika na 8:30 manheru. Hurukuro iyi tichaitevenyorawo zvekare ichiitika ipapo padande mutandere paFacebook pamapeji edu anoti VOA Shona, VOA Ndebele ne VOA Studio 7. Musapfuurwa nemukana uyu wekutaura zvamakatarisana nazvo vagari vemuHarare.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM. Nasi tiri kutarisa nyaya dzenjodzi mumigwagwa dziri kuuraya vanhu vakawanda. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930 7270 ne 9885 shortwave.
Ndanzwa merekurira
merekurira
ya pano watakunofushira
watakunofushira
ndiani watungamira ndiani wafunga nati chenesera nzira
cheneza nzira
hazvitetembe nyama
aiwa
zvinotetemba pakati pehana
pakati pehana
chokuita pana
apana
kungomirira mere ya mangwana
mere ya mangwana
munotifudzire napanorwadza moyo
Takure
na ko kamboka wingi D na Oliver Mtukudzi pakati pekusuwa tiosvika kumagumo echirongwa chedu chanasi. Sanganai nesu zvakare mangwana apo patichakupai zvakare chimwe chirongwa. anoku woneka ine mufaro ndini Evans Zininga ndiri mu Washington DC.
Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 16 kuLwezi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ukufa abantu abangamachumi amane lambili engozini yebhasi elumathe umlilo ocatshangelwa ukuthi ubangelwe ukudubuka kwetanka legas ebelise bhasini.
Sesingakafiki emakhaya, bese sibanye emakhaya. Ngiqala ukubheka ekuphepheni kwayo, nathi ndihlezi sithini lakuqala. Ngase ngitshaya isivalo, utshayani kwami isivalo ngafoqa ngabanye ngayo, ngase ngiqamukisayo. But abaningi batshele ebhasini.
Umkhokheli wabandla le-MDC, uMnumzana Nelson Chamisa, uyaxolisa ngokuthuka abalandeli bakhe athe iziwula. Kodwa bayamxolela na abalandeli bakhe.
Sizwile imiqondo kaChamisa, sizwile kumaphephandaba lakuma TV. Kodwa abantu sebefuna ukuphambuka indlela bekhohle ukuthi yini okubalulekileyo. Okubalulekileyo ukuthi ijustice yenzakale eZimbabwe. Abantu kumele bazi ukuthi ngobani ababuleleyo, ngubani wafaka icommand ukuthi bekubulawa abantu bona labo. Njalo kuzayenziwani ebantwini bona labo asebe ilahlekelwe.
Uhulumende waseSouth Africa utshela izizalwane zeZimbabwe ukuthi ziphuthumeziye lama-passports amatsha ukuyalungisisa ama-permits. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Ubhubhe abantu abafika amachumi amane emgwaqweni osuka koBulawayo usiya eBeitbridge ngemva kokuba ibhasi ebelubhekise eMusina ivela edolobheni leZwishavani ilumathe umlilo eWest Nicholson. Kucatshangelwa ukuthi ibhasi leli belithwele itanka lomoya wegasi yokupheka olumathe kwaqhamuka umlilo. UAlbert Ncube usipha lolu daba eseGwanda.
Iningi lalabo abakade begade libhasi ngabathenga impahla kwele South Africa eMusina bezothengisa kuleli. Njalo libhasi ethiwa Brooklyn belibathwala besuka edolobheni leZishabani liphinde liphenduke labo ngemva kokuba sebethenge impahla zabo. NgoLwesine libhasi isuka eZishabani ilubhekise eMusina yadlula eFlabosi leGwanda. Kuthe phakathi kwamabili igwele umathe umlilo phambidlana kweWest Nicholson okungaba ngamakhilomitha angamachumi ayisithupha lapho usuka edolobheni leGwanda. Abantu abangamachumi amabili lasikhombisa basinde kulingozi batholelwa esibhedlela esikhulu seGwanda, kwathi abathathu abatsheka kubi badluliselwa esibhedlela se-United Blue Hospitals e-UBH. Amapholisa akhiphe izidumbu zabantu abangamachumi amathathu lambili ebhasini, kodwa kucatshangelwa ukuthi abanye bathe baba ngumlotha. Iningi lalabo abathele ebhasini liselele ngamathambo kuphela. Imbangelo yomlilo isacwayisiswa, kodwa kucatshangelwa ukuba kungabe kudubuke itanka legasi yokupheka ebeliphakathi kwebhasi. Umtshayeli walibhasi uMnumzana Ndabezinhle Leni Sikhosana ngomunye walabo abasinde kulingozi, njalo uthi baqale bezwa umnuko ingathi ngamafutha epetulo andubana kulumathe umlilo.
Sesiphula off the road ukuthi sime sicheck ukuthi ngabe kuyini. The time apply ama-brakes. Umlilo wahlwabanga ibhasi yonke. pambili kimi ku screen ngasaboni lapho siya khona umlilo vele wahlokucela ibhasi yonke ungasanini charge ukuthi singaphuma sithi
uNkosazana Simangaliso Ndlovu ngomunye walabo abagadele ibhasi ezishabani njalo ukuthi usile ngokuphuma ngefasteli kulibhasi.
Mina ngiphume ngewindi bengihlezi phakathi laphakathi. So mina ngiphume ngewindi. So abaningi bayehlulekile ukuphuma ngoba baphumile babe balutshane kakhulu. Kulo mama de ngihamba laye angimboni kuze kube nakhathesi. So ngicabangela ukuthi mhlawumbe utshele phakathi.
UNkosazana Siboniso Nyathi yena ogadelela ibhasi egwanda lomkakhe uthi bobabili basinde kulingozi ngoba bebehlezi phansi komnyango. UManyathi uthi iningi labantu lijele ebhasini.
Thi singakafika emakhaya bese sibange emakhaya ngiqala ukubheba phela. Ekubhebheni kwayo mna ti ndihlezi sithini la kuqala. Ngase ngitshaya isivalo, utshayani kwami isivalo ngafoqa ngabanye nami ngase ngiqamukisayo. Bathe abaningi batshele ebhasini.
Umfundisi we-Methodist Church ezishabani uReverend Lindsay Nleya ubehamba lomunye obaba olahlekelwe ngumkakhe lomntwana kulingozi njalo uthi lingozi izwisa usizi.
Yasilusizi kakhulu into ebuhlungu leyi ukuthi abantu kulahleka abantu abanenkangaka. Ayisiyonto elula ngilamalungu amabili. La malungu amabili ngama-members of one family. Umama lomntwana. So ubaba wakhona ngilaye lapha kakwanisi lutho. So ukutshengisa ukuthi into ebuhlungu kakhulu ukuthi silahlekelwe ngendlela nje so.
Omunye olahlekelwe ngumkakhe ngumnumzana Lazarus Piri owenkankeze eFlabusi njalo usondele kakhulu abacitsha umlilo ngokubhuza ukufika.
Okumele sisincedise ngamasinyane sihlulekile ukufika ngesikhathi. Mhlawumbe nxa singakhangela njengemota ye-fire brigade ifike khathi sekuseni ngemva kwe-5 hours to 6 hours khona ifika ithi zocetha umlilo. Akuncedi ukubana kade vele befuna imbangela yokubana khona unkosikazi akwanise ukuthi aphume ayebalekelise kuyadinga izinto ezingekho ezindlakithi.
Umphathintambo obona ngezenzakala kwelezansi yemandebeleni umnumzana Bednico Ncube uveze ukudabuka ngale ngozi njalo ukuthi uhulumende uzancedisa izimuli ezilahlekelwe izihlobo kulingozi.
As government sivele siyaphathisana lezimuli into eza kulokhuzwa ezalungiswa, but I cannot just determine ubani na kuyini ozakwenziwa, but I know very definitely the government will chip in.
Izihlobo zomnikazi webhasi le ezifike ezibhedlela zizobona abalimeleyo kazithandanga ngokuxoxa le ntatheli zindaba zisithi zizakhipha umbiko ngemva kokucwayisisa imbangela yalingozi. Isikhulumeli samapholisi ezansi yemandebeleni uChief Inspector Philisani Ndebele uyazise izihlobo ebezibuthene uthi amathambo lezidumbu ziza kuyahlolwa ngemitshini e-forensics ukuze kwazakale ukuthi ngezabobani. Uzulu ocabangela ukuthi angaba lezihlobo ebezikulibhasi ukhuthazwa ukuya esibhedlela esikhulu seGwanda. Ngimele iStudio 7 ngiseWest Nicholson ngingu-Albert Ncube.
Kusenjalo lanxa amapholisa esithi abantu abafele engozini le bangamachumi amane lambili, inkampani yeBrooklyn Express ithi bangamachumi amathathu lanye. Umqondisi wenkampani le umnumzana Nqobile Ndlovu wethule umbiko namhla ntambama isithi ulusizi kakhulu ngalingozi njalo uthumele amazwi enduduzo kumuli zabafi labalimeleyo. Umongameli Emerson Mnangagwa wethule amazwi enduduzo kumuli ezilahlekelweyo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Umongameli Emerson Mnangagwa usuke elizweni elubhekise Ethiopia lamuhla emhlanganweni wenkokheli zamazwe akuzwekazi le-Afrika we-11th Extraordinary Session of the Assembly of the African Union ozaqhutshwa kuyona le impelaviki. Ukukhangelelwe ukuthi umgcini sihlalo we-African Union Umnumzana Paul Kagame weRwanda uza kwethula izinqumo afisa zamukelwe ngamanye amazwe isihlalo lesi singathathwa ngumongameli Abdel Fattah al-Sisi oweGibhithe ngomnyaka ozayo. Sixoxele umnumzana Richard Mahomva ingcwethi ecubungula izombusazwe ukuze sihlaziye lolu daba.
Uchamisa obizethulela intatheli izindaba umbono wakhe ngokubizwa kwakhe ukuyafakaza ekomishini ecwayisa ngodlakela olwenzakala eHarare wafa abantu abayisithupha lapho athiwe khona abatshengiselayo ekhuluma esigodlweni sebandla le-MDC eHarare. Exolisa uChamisa uthe ubengajonganga ukuthethisa abasekeli bakhe loba ngubani owatshengisela mhlaka-1 Ngcwabakazi njengoba lokhe kulilungelo lomuntu wonke elizweni ofuna ukutshengisela. Kodwa ingcwethi wezombusazwe umnumzana Richard Mahomva ekhuluma le-Studio 7 uthe amazwi kaChamisa avezwa ukungabi losizi kulabo abalahlekelwe izimpilo zabo ezandleni zebutho.
Inkulumo zikaChamisa zitshengisa ukuthi kasomkhokheli olesineke labantu laba abathi kulahlekelwa izimpilo zabo. Njalo simbona engumuntu ongalanembeza ekuthini abantu abanye bakhalela izihlobo zabo. Kodwa yena uthi abantu labo bayizukula.
Kodwa umunye okhulume le-Studio 7, umnumzana Mthulisi Ncube oyisakhamuzi seHarare uthe uChamisa engabe ekhulume lawa mazwi engumuntu obezama ukuzihlambulula kusehlakalo sika-1 Ngcwabakazi ngoba ezebhekane le nkinga yokude ngabotshwa.
UChamisa kumele limzwisise ukuthi amazwi awatshileyo izolo lana uwatsho ngenhliziyo lana engahlalisekanga ngumuntu olesikhathi ehlukuluzwa ngamapholisa kahulumende, njalo siyananzelela ukuthi kathesi sebe sithi nguye wabangela lolu udlakela. Kungabe kuyindlela kadewezama ukuthi laye asihlamvulule kuyo.
Kodwa abanye bathe kuyadanisa ukuthi uZulu ukhanya esephatheka inkulumo kaChamisa ekhohla udaba oluyilo olumele lugcwayisiswe olokulawa kwabantu lokuthi kanti vele ngubani owapha imvumo yokudubula abantu. Umnumzana Ntokozo Mabhena okhulume le-Studio 7 uthe sokusobala ukuthi ibandla le-ZANU-PF selithethe lesi sehlakalo lasithuthukisa njengendlela yokukhohlisa uZulu ukuthi owathuma amasosha ezobulala abantu ngubani.
Abantu sebefuna ukuphambuka indlela bekhohlwa ukuthi yikwini okubalulekileyo. Okubalulekileyo ukuthi ijustice yenzakale eZimbabwe. Abantu kumele bazi ukuthi ngobani ababuleleyo, ngubani wafaka i-command ukuthi bekubulawa abantu bona labo, njalo kuzayenziwani ebantwini bona labo.
Kunjalo nje isikhulumeli sekomishini yona le ecwayisa ngodlakela luka-1 Ngcwabakazi umnumzana John Masuku uthe ukubizwa kukamnumzana Chamisa ukuthi azofakaza akusikho kuthatha icele, kodwa isigaba sokuthi naye uChamisa azofakaza. Njalo ikomishini ihlazonxusa wonke umuntu ufaneleyo ukuthi azofakaza esigabeni esiphambili.
Uqakathelwe ukuthi lapha okwalesi sikhathi ikomishini ubonile ukuthi ufanele ukuthi ibize umnumzana Chamisa. Ngakho-ke ikhangele uqondane lomnumzana Chamisa. Nxa kuzakuba nalokhu okuyabe kufuna umongameli iza kubona njalo ngenye indlela.
Umnumzana Chamisa yena wembe phansi etshela intatha ezindaba izolo ukuthi vele akasoze ayefakaza phambili kwekomishini le nxa umongameli Emmerson Mnangagwa labasekeli bakhe umnumzana Constantine Chiwenga loKembo Mahadi labo benganxuswanga. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bhebhe.
Sibonge uGibson Bhebhe obesethulela udaba lapho umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa exolise ngokuthi ngokuthuka abalandeli bakhe athe yiziwula. Kathesi ke sesizalithulela udaba olwe Ethiopia lapho umongameli Emmerson Mnangagwa alubhekise khona sile ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Richard Mahomva.
Nxa sikhangela ukuthi inhlanganiso ezinjengeSADC ezifanana le-AU labo-United Nations, imithetho lezinqumo eziyenziwayo ziyenzwa ngenxa yokuthi amazwe wonke akhonapho abe evumile ukuthi ulutho lube khona. Yikho-ke ukuba khona esihlalweni esingaphezulu kwe-Egypt kumbe kungabi khona kwe-Egypt kusihlalo sokukhokhela, amboni kuyinto engayenza ukuthi izifiso zezwekazi le-Afrika zingagcwaliseki kumbe ukuthi okunye kungaqhutshekelwa phambili ongabe kufiswa ngamanye amazwe jike.
Ukuba khona kukamongameli Mnangagwa kulo mhlangano kuqakathekile yini? Sibona ukuthi lizwa lila mali kumbe kufanele abe khona?
Okusho kuze sikunanzelele ukuthi omongameli Mnangagwa sasemutsha ekubuseni njalo kuqakathekile ukuthi bexhumana labanye bakhe, yinto yokuqala. Okwesibili, kuqakathekile ukuthini nxa kusenzwa izinqumo eziphathelane lelizwe kulokho esikuthi thina kwi-international relations, kuvamile ukuthi abakhokheli yibo abasekela izinqumo eziyabe zethulwe kumhlangano le yamazwe emqoka efana naleyo we-AU. Yikho ke indaba yemali sesingayikhuluma ukuthi akunamali ezilizweni, kodwa angiboni mina ukuthi imali yohambo lulodwa lungayenza ukuthi lungasiza ukuqeda inhlupho ezibhekane lelizwe kathesi. Yikho ke amboni ukuthi into esesingathi siyenze ngathi sibabazi kakhulu.
Enye yendikimba yalomhlangano ukuthi amazwe akuzwekazi le-Afrika engabambeleli kakhulu emalini yokuphiwa yama-donors. Ubonele Afrika lizimela yini kumnyaka ezayo?
Abokhulumende base-Afrika kufuze bebe sebesekuzinga lokuthi bayenelisa ukuthi inhlelo ze-African Union bebe yibo abaletha indleko zangkhona kulokumelela ukuthi amanye amazwe ebeqhubeka encedisa. Babe kwenza lokhu ukuthi bebe nendleko njalo nokuqhubeka bethola iqetha lokuthi beyenze i-trade ngendlela engasukumisi i-Africa. China yancedisa ukuyakha i-building ye-AU. Ngaphandle kwakho lokhu kwamanye amazwe lapho i-China encedisa khona, siyabona ukuthi abantu basuka behuquluzele umkhono wabo nento ezifana nazo nalezo.
Lo umnumzana Richard Mahomva, ingcwethi ecobongola ezombusazwe, sixoxelaye eseHarare.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-shortwave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Ugatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa seliqwayise izizalwane zeZimbabwe ezedlula inkulungwane ezafaka izicelo zencwadi zokuhlala eSouth Africa okusemthethweni ezithiwa Zimbabwe Exemption Permit, besebenzisa amapasipoti asephelelwe isikhathi ukuthi balethe amatsha kungakedluli umhla ka-15 kumpalakazi wona lo mnyaka, ngoba bengehluleka lokho ngeke baphinde bazithole lezi ncwadi. Benedictine Nhlapo usipha lolu daba iseJohannesburg kwele South Africa.
Embikweni ethulelwa bezindaba lolugatsha luthi kulezizalwane zeZimbabwe eziphose zifike inkulungwane ezimbili 1932 ezafaka izicelo zamaphemithi besebenzisa amapasipoti asephelelwe isikhathi. Lolugatsha luthi imizamo yokuthi intana labeZimbabwe laba ukuthi baletha amapasipoti amatsha okuzafakwa kiwo amaphemithi abo yonke ichaya etsheni. Lolugatsha luthi amagama alaba azafakwa ekhasini lebulenjini le-VFS ukuze nxa umusa usuvaliwe kungabi khona okhala ngomunye. Umgcinihlalo weZimbabwe Community in South Africa uMnumzana Ngqabutho Mabena, ongomunye wabasebenza katalala ukuze amaphemithi la atholakale, ukhuthaza abeZimbabwe laba ukuthi batshelane ngalolu daba ukuze kungabi khona ovalelwa phandle kwalo hlelo.
Lokho kutsho ukuthi abantu lamaviki amabili kumbe amathathu ukuthi bahambise ama-passport abo amatsha emahhofisini awe-VFS. Thina-ke njengeZimbabwe South Africa siyancusa-ke wonke umuntu owa-aplaya i-permit esebenza i-passport endala ukuthi ahambe masinyane ayefaka i-passport yakhe entsha.
Phakathi kwabafaka izicelo abaphose bafike izinkulungwane ezingamakhulu amabili 180,188, lolu gatsha luthi seluqedile ukuhluza izicelo ezingu-178,172. Iningi lala maphemithi abanini bawo sebawathethe, kanti amanye asabalindile e-VFS, bese kusiba lamanye asaqediswa iziphathamandla zalolu gatsha lawo okhangelela ukuthi athunyelwe e-VFS kungekudala. Lolu gatsha luthi luzabe seluqedile ukulungisa amaphemithi la mhlaka-30 Lwezi 2018. Umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo ezizalwane zeZimbabwe kwele South Africa, e-Peace and Democracy Project, uMnumzana Gilbert Moyo, uthi bakhathazeke kakhulu ngokuthi la maphemithi sekuthethe umnyaka ukuthi aphume kanti kuphuza kwawo lokhu sekuthwalise nzima abanini bawo.
Abanye bamiswe imisebenzi, abanye amabhenki ayavala amakhawunti abo ngendaba yokuthi amapermit akaphumi. So siyathemba ukuthi yonke into izohamba kahle, kodwa silokungabaza, silokwesaba, silokwethuka ngoba asazi ukuthi yini ebenze bathatha isikhathi eside kangaka.
Amapermit la abeqhubeka elokhu evuselelwa kusukela ngo-2010 asencede kakhulu izalwane zeZimbabwe ebeziphila lokusebenza nzima ngenxa yokuba selizweni ngokungekho emthethweni. Melestudio 7 Johannesburg, kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapo.
Live Talk lamhlanje sixoxa ngokwanda kwengozi zisemgwaqo phambilini kwekhefu leKhisimusi. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Umahluli wedalelo umthethandaba weMelika usenqume ukuba isigodlo sikamongameli weMelika umnumzana Donald Trump iWhite House kumele sibuyisele incwadi zokusebenzela kulesi sigodlo kuntatheli izindaba yomsakazo weCNN uJim Acosta owathathelwa lezi ncwadi ngemva kokubuzisisa uTrump imibuzo eyamgcunulayo. Umlilo omkhulu okungakaze ubonakale edolobheni leCalifornia kweleMelika usubulele abantu abangamachumi ayisithupha lantathu i-63 kwathi abangamakhulu ayisithupha i-600 abaziwa ukuthi bangaphi. Umqeqeshi weqembu le-Highlanders uMatinda Ndlovu uthi bazimisele ukuphindisela ukunqotshwa abakwenziwe liqembu leBulawayo Chiefs kuhlandla lakuqala elemidlalo yesigaba se-Premier Soccer League. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ndlovu utshele intatheli zindaba zemidlalo ukuba uyazi ukuba iqembu lakhe lingagxoba ikhasi lebhanana nxa lingayekethisa ukubopha ziqine emdlalweni walo leli eBulawayo Chiefs ozaqhutshelwa enkundleni ePapa Fields ngensonto yemini. Iqembu leChiefs litshaye leHighlanders nge-1 kanyaya emdlalweni wehlandla lakuqala elemidlalo yalo nyaka, njalo lenelisey ukunqoba iningi lamaqembu amakhulu adlala kusigaba sekhasi laka Premier Soccer League. Kodwa uMatinda uthi okungamelanga ngaba kuvumele ukuba libatshaye lize libaphinde umphehlo.
Ama-silent killers laba, but we still want to fight. So we call us in a way to still do a back-to-back. But we have asked a lot. So we're going to see revenge a lot.
Iqembu leChiefs kumele lithole imiklomelo emibili kumidlalo emibili eliselelayo ukuze libe liqiniso lokuthi lizakwala lokhu lidlala kusigaba se-PSL ngomnyaka ozayo, njengoba lisasengozini yokugunyulwa nxa lingehluleka ukunqoba kuthi iqembu lenikruthi elihlezi endaweni yesine nxa usuka emsileni linqobe kuyalo imidlalo emibili eliselelayo. Iqembu leChiefs lilemiklomelo ngamachumi amathathu lathoba mnambili kuthi elenikruthi lilemiklomelo ngamachumi amathathu lantathu. Imidlalo yevikile amachumi amathathu lantathu iqala kusasa lapho intshantshu zalonyaka iqembu leFC Platinum elizemukela khona iqembu leNgezi Platinum Stars enkundleni yeMandava. Njalo inhlanganiso yePSL ikhangelele ukuba yikho lapho ezahle iphe khona iqembu leFC Platinum isicoco seligi. Kweminye imidlalo yangomgqibelo iqembu leHerentals lizadlala leChicken Inn ngaseNational Sports Stadium. Iqembu leBulawayo City lizadlala leCape United ngasePapa Fields kuthi iqembu leHarare City lizadlala leZPC Kariba ngaseRufaro. Ngensonto iqembu leDynamo lizemukela eMthare City ngaseRufaro. Iqembu leTriangle lizadlala leNikruti ngaseKibo. Iqembu leBlack Rhinos lizadlala leShapani Mine ngaseNational Sports Stadium. Kuthi iqembu leChapungu lizadlala leYada ngaseAscott. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
It was a Friday, my darling. Was a Friday.
Uhlelo Woza Friday lamuhla silomhlabeleli weZimbabwe uSimba Rashe Charanda ocula ingoma zeAfro Soul Reggae eseSouth Africa. Asizweni ixoxa lomsakazi weStudio 7 weEzra Chisasibanda.
Hey, hey,
abaningi abaculayo abeZimbabwe sebecula bengaphandle kwelizwe besuka eZimbabwe ukuyahlala ngaphandle bezama ukudinga ukuphila. Namhlanje sivakatshele khona ngale ngaseMzantsi Afrika lapho kulo Simba C.
Elokuzalwa ngusimba rashe charandura ngizalelwe kwabulawayo esizinda ekho ngikhulele khona. Ngifunde isikolo eHlathi secondary school ngaqedisa eFounders High School naye college eZim College.
Usisemculweni iqala kanjani indaba yakho na ukucula?
I think ngi-influencewe ngabantu ebemphila nabo njengomama. Umama ubecula nje ecaweni and bekuyisipho sami and I ngisilandele ngenhliziyo yami yonke from ngiyingane encane. And then ngikhule ngilalela abantu abanjengo Oliver Mtukudzi, Thomas Mafumo, Bob Marley, Peter Tosh, influence from music yasekhaya.
Pete uSimba C ijaha labo ntuthu zathunqa obulawayo hlangana naye lapha ke eMzantsi Afrika. Unadlaladi lakhe alikhiphileyo lonyaka ngoJune lithiwani?
Then i-album yami ibizwa ukuthiwa i-Changing Chords. Ine 14 tracks. Ngifeature shama artist amaning like Ojohn Dellinger, iproduce ngupapi Nsenga, Alastair Simshoriwa, who has produced a number of hit songs ekhaya.
Ukanya ke uyathandeka uSimba C. Sikuhlelo labantu waza was a Friday. Yena usebenze labantu abaningi omagama.
Ngingadlala lo Yvonne Chaka Chaka, who is also a mentor yam. Ngidlalela bo Vusi Nova ku Evening of Love earlier this year, eSun Arena ePitori. Vusi Nova, Kelly Khumalo, Ntando, Something Soweto. Yiba bantu as well that are aba influencer in music yam as we speak. Within those years, sengwazi sengihambe places like Germany, Italy, Netherlands, Spain, touring. Ngihamba ngicula zonke lezi ndawo around Europe, the Schengen area. I'm so sorry of loving
you. Ungakathi Phethe weSimba C, i-album yakho le itholakala ngapi? Nxa kulabantu abafuna ukusekela ngokuthenga umculo wakho.
So yona i-album itholakala right now in stores in South Africa. And online you get it on iTunes, Spotify, Amazon, Tidal, Google Play Store, Shazam, Deezer, it's available. Laba babefuna amakhophi bengekho lapha eGoli, bengakwazi ukuthi beyi-order through i-website yethu, which is www.simbaci.co.za.
Awuzwake yizo ingoma zikaSimba C mwebesilaye kuhlelo lwabantu uhlelo Woza Woza Friday kwindena nje ukhona ngale ngaseMzantsi Afrika. Seyivala ke uleli viki sithi balaleli hlalani khona izinhlelo zenu emsakazweni wenu Studio 7. Igama lami nguJesus Banda lisale.
Tears. I ain't needing no fake love no more. Baby girl, know that I ain't coming back to you again. I've been warned, I've been told so many times.
Lo ke ngumculo kaSimba C uSimba Rashe Charandura siwethulelwe obexoxa ke lo msakazi weStudio 7 uEzra Chisa Sibanda. Silethemba liwukholisile uzwa uphoma ngapha emsakazweni weStudio 7. Olivalelisayo ke ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.